hachina zvatino dzidana kuti kana vere vana pane zvezvange zvataurwa arizo kunyatsonzi titaure muchidimu kuti hapana takati tabvumirana navo pane nyaya dzese dzatakange taendesa musoro kuti titaure hapana takati tataura kubva kunyaya dzemishonga kusvika kunyaya dzemari uyezve izvezvo zvakanga zvitaura zvekuti hapana zvakataurwa.
Asika hurumende iri kuti mushonga uriko kunatsamuko zviri kufamba sei?
Isi kana chiremba tiri kuti mishonga ngainge iri mumafamasi emuzvipatara neti kunatsa ndiyo kuti tive uyezve tinge tichibhirivha kuti mishonga yedu yaako uyezve tiri kuti ngaatipewo etimeline kuti tine mishonga ichange ichisastaina for a certain period uyezve expect another batch kuti ive irimo mishonga kwete kuti tinoizwawo kuti mishonga iripo zvanhasi ende ndo ndisidzokere basa mangwana toshanda kwamwedzi mishonga yacho yapei. So we want a timeline, a proper timeline so that tisange tichidzokera mudambudziko rinochitira tiri rekuti toti muchipatara hamunacho hamuna mishonga. So ndo zvavasiri kunge vachitipa izvozvo.
Asi mune zvimwe zvikwanisiro here zvakaita semagrovos nezvimwe zvinokudzivirirai kuti musatapurirwe zvirwere?
For example zvakaita semaglove handira tiri kutaura kuti isusu sana chiremba tine mamagloves atisina anditi pane anonzi maglatex gloves kwozoita anonzi masurgical gloves. Masurgical gloves aya ndo magloves atinoshandisa kana tichiita maprocedures edu ekuti tisacontaminate mapatients infection preventing infection control. Malatex gloves ange ari asi aya masurgical gloves ari itsot supply uyezve tine nhumbi atinoita maapron patoita maprocedures tisarasikirwe neropa nemafluids. Hazvipo izvozvo hazvipo muzvipatara muzvidzi marinoita maprocedures edu day to day and then also pane mamagloves mahombe anopfekwa pane vanhu vanenge vachishanda kana kumateniti kwatinoti kwavanenge vachibarisa vana nayo magloves iwayo proper clothing ari mune zvimwe zvipatara haame mumagavenment hospitals iwayo and then also tanga tichitaurawo nenyaya yemagambos you find out kuti isusu sana chiremba kana tichienda mutheatre hatina magambuti akakwana tinongopfekedzana magambuti tichinjana uyezve zvinopa kunge zvichiwana zvirwere zvekumakumbo kunana chiremba. So wethink that kuti zvinhu zvana chiremba zvinofana kunge zvakakwana uyezve zvatinoshandisa mutheatre or kwatinenge tichiri kuteta ndozvo chikanga tichitaura izvo hazvina kunge zvakakwana zvinhu zvakaita saizvo.
Tombotarisawo imwe nyaya yamamuchisimudza yekuti muwedzerwe mari. Hurumende inenge yanga yati izvi zvichaitwa mumwedzi wakukadzi kana kuti February asi tine takunzwa kuti zvavada kuitwa muna kubvumbi kana kuti April zviri kufamba sei papo?
Isusu sana chiremba tinoziva kuti tanga tichitambira mari shoma asi sana chiremba hatina kuenda tichiti tiri kuda kuti tiwedzere mari takaenda tichiti isusu tiri kuda kuti contract chedu chibvumirano chedu chinoti mari yedu inofanira kuuya iri muma-United States dollars ndo vatanga tati tiri kuda mari iri muma-United States dollars and asi hurumende yakati haina mari yemaunited states dollars and asi sezvamaona chibvumirano chatakaita padhokumendi ratakaenda nezuru takaenda fedha tikati allright munei sezvo musinawo maunited states dollars ichenshomawo mosi paino mari ichiva iri muma-United States dollars asi hurumende yakati haikwanisi ikatiwo haitorina even ma-RTGs ekuti vaiti yatinoti cost of living adjustment every moment isusuwo sekuziva kuti sana chiremba vazhinji vana chiremba hatina mota tinokwira michovha ende michovha iko zvino yakwira by four pataitimbokwira michovha ichiita 50 cents iko zvino yaakuitawo $2 RTGs saka tiri kuti sana chiremba munoda kuti tishandisei tine vana kunge vachienda muzvikoro muna January muno hatiri kukwanisa kunge tichibhadhara maschool fees evana because akwirawo arietwa neRTGs saka ndo zvatanga takumbira tanga tisina kuti tida kuwedzerwa mari asi tanga tida kuti paitewo cost of living of adjustment.